Peter K Music.
Muzaru woko kanda chipisa Nyato famba iwa usamba chipisa Chubofura hombe vangwa shamiswa Kungoji vane gogo vane shahisano Uriku pisa iwe
Sekundu chasupira neziwe
Uriku zama iwe
Kungoji vane gogo avazide
Wakabaka iwe
Sekundu chasusima neziwe
Shaina iwe chungwe shaina Shaina Shaina
Vano shoto here mumoyo Kwanize kurumiza paito chakana Panoda kungo famiza zwagaipa Kungonzu wakanganisa vano manya Kufamiza nyaya hava mbotana Hava jipa unokuna vane shaisano Panenge vaka mirira zwagaipa
Uriku pisa iwe
Shakudu chasupera nezimwe
Uriku zama iwe
Kungo jivane kutu hava zide
Wakabaka iwe
Shakudu chasusima nezimwe
Shaina iwe
Uri kukura msoro, ramba ojimu si